Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 22 nyamavhuvhu 2022. Makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chinhu chokutanga chatikubira kuenda muNEC ndechekubvisa chibharo. Hatina vashandi vari kuita mapemanenti. Tiri kupinda muNEC kuti bvise nyaya yemaagent. Maagent atiuraya mutransport industry, specially kumatraffic ikoko. Munhu anounganidza madrivers iye asina kambani. Then kana achinge aenda kukambani oenda unoseta maconditions ake. Saka mari inotambirwa na driver isi kuzvosvika.
Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinoti vashandirwi, kwete hurumende, ndivo vanofanirwa kushorwa mukubatwa zvakaipa kuri kuitwa vashandi.
Tinoziva isu kuti vanhu vamwe vacho vari kutonga nevasiri kutonga vakabva kuhondo kana kwavakabva vasina kana chinhu, asi makore mashoma apfuura vanhu vakava nezvinhu zvakawanda chaizvo. Riri basa ripi raimbovapa zvinhu zvakaita izvozvo, kana mabhizinesi api, kana dzidzo ipi?
Vamwe vanorambidza Zimbabwe Anti-Corruption Commission asi vachiti havasati vamboona umwe wevakuru vakawanikwa vane mhosva yeuori vachiendeswa kujeri kunopika.
Mafiza akakurisa ende ari muUS currency haasi kubhadharwa muZimbabwe dollars. Saka imwe nzvimbo yewezano yekuita mari, yekuti waone mari, hapana justification ba.
Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti hapana chikonzero chekuti hurumende ibhadharise vanhu vanoda kukwikwidza musarudzo mari yakawanda kudai. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vatyairi vemarori, mabhazi, makombi nematekisi anoshandira munyika nemudunhu reSADC pamwe nevanovabatsira basa reZimbabwe Union of Drivers and Conductors kana kuti ZUDAC rinoti hurumende haifaniri kushorwa pamusoro pemabatirwo ari kuitwa vashandi vezvokutakura kwezvinhu nevanhu, vachiti vashandirwi ndivo vasingadi kuona masangano anomirira vashandi. Mutungamiri weZUDAC vaFrederick Maguraminga vaudza Studio 7 kuti sangano ravo riri kurwira chigaro muNational Employment Council kana kuti NEC kuti varwire kodzero dzavo pachavo, vachiti vashandi vaneta nekumirira kuti zvinhu zvifambiswe zvakanaka asi pasina chinoitika. VaMaguraminga vanoti sangano rese rinomirira vashandi uye rakanyoreswa rinobvumidzwa kupinda muNEC, umo vanoti zvinovapa mukana wekugara pasi nevashandirwi vachitaurirana zvinonetsa.
Nyaya yedu yekuti tipinde muNEC matinoti muNational Employment Council iko zvino ndingati pane danho idzvara vapo, nekuti maemployers vanova vashandirwi vakatiti tiunze listi revashandi remamembers edu atiinawo. Asi palisti iri ivo vaiti vanotarisira nyaya dzemapayslip dzinoratidza kuti kambani ngainyore tsamba kana kuti itumire listi revanhu vari kubatirwa mari, topiwa listi iroro toendesa kuNEC. Saka isu takati hatigone kuti tinge tine listi revashandi rekubatirwa mari kubva papayslip, nekuti makambani ariko haatodi kupa mapayslip uye havadi kunzwa kuti mushandi ari muunion. Saka nokuda kwaizvozvo takavakumbira kuti vanhu vedu vari kuuya vachibhadhara mamembership avo kumahofisi kwedu, nekuti taakutoita kuseri kwegotsi rekambani, nekuti kambani yemukore uno iri kukundwa nekambani yenguva yekare tichiri andaudzvanyiriri tisati tasunungurwa, iri kurambira mushandi kuti aite payslip. iri kurambira mushandi kuti apinde biunion yet hurumende inoti mushandi wese ngaapinde biunion maanoda uye zviri muconstitution yedu section 65 saka dambudziko ratinaro nderekuti hatigoni kuita kana yatinoti electronic list check off system ndingataura nechirungu inoratidza vama members atinawo kwatiri kuunion saka takaudzwa kuti tiri kuunza listi revanhu vanouya vachibhadhara kumahofisi kwedu
vamaguraminga sei vashandi vesangano renyu muchida kuti mupinde munational employment council
chatinodira kupinda munec ndechekuti ndo munotambwa bhora racho imomo kuti mushandi anzi ane mari kuti mushandi anzi aita permanent ndo munotambwa bhora racho chinhu chekutanga chatiri kudira kuenda munec ndechekubvisa chibharo hatina vashandi vari kuita mapermanent tiva kupinda munec kuti bvise nyaya yemaagendi maagendi atiuraya mutransport industry specially kumatrafic ikoko munhu anounganidza madrivers iye asina kambani then kana achinge aenda kukambani oenda unoseta maconditions ake saka mari inotambirwa nadriver haisi kuzosvika imwe iri kutorwa nani neagendi saka hatisi kuda vanhu vanomiririra vashandi mushandi ngazvimiririre ega pakambani achitaura nehuman resources achitaura nefinance department yake saka tine vanhu vari kusveta ropa ende kwete kuti vanhu ivavo ndive kune dzimwe nyika vanhu ivavo ndive muno muzimbabwe saka nyaya iyoyi ndiyo yatoda kunopedza munec number one number two toda kuti tibvise nyaya yemacontract workers yatataurai nyaya yemacontract workers munhu anoita 18 years asiri permanent achishandiswa macontract 3 months toda kuzvibvisa toda kupinda munec kuti driver akwanise kuwana payslip driver awane minimum wage inokwana mhuri yake inokwana medical inokwana maschool fees inokwana zvese asina kuita tripi nekuti hapa space paunobuda imwe nguva unokuvara uri pabasa semutyairi unzi senzera muyadhi batika vanokangana kuti ndakamboshanda kare ndichiri right vanenge vakundikangana vakundibata rafu vakundibata ruyanga nekuti vanenge vachiti handisi kuita matrips saka toda kuti agare aita grade rakanaka chatiri kupinda munec ndechekuti tigare tigadzire inonzi dangerous goods committee nekuti vashandi vari kusangana nezvinhu zvakaoma zvinokuvadza utano hwavo
ivo vashandi vanoti uye sei musiri kuwirirana nevashandi irwi
kutaura kuno vashandi havasi kufara nekuti vashandirwi vedu havasi kuremekedza maunions hurumende inoremekedza maunions asi chinotishamisa makambani ari pasi pehurumende iri kutonga ari kuramba kuremekedza maunion hasi ndamboona zvinhu zvakadaro zvekuti baba vari kufarira maunion baba vari kutonga nyika asi vacho vari kutongwa havafariri maunion saka which means vari kupikisa zvinenge zvichitaura hurumende isi ndo matauriro ataakuzviita nekuti madrivers nevashandi vese vemutransport vakafamba vakatsamwa vanenge vachingotsamwira hurumende yet nyaya yedu iri kubva pakuti vashandirwi havasi kuda kubvuma kuuya patebhuru kana kutendera kuti patebhuru paiswe mvura nezvinwiwa pagarwe pachitaurwa mashandiro angaite mushandi wemutransport transport industry ndo yanga ichifamba kubvira kumashure kwese ende inoemploya vanhu vakawandisa but mukatarisa hazvina kumira zvakanaka saka tiri kutarisira kuti munec mumire zvakanaka mutaurwe pamusoro not only kuti mutaurwe nezvekuti mari muoneko kuti makambani acho angararame sei
avo vange vari mutungamiri wezimbabwe union of drivers and conductors vafredrick maguraminga vari parunhare kuharare nestudio 7 tatadza kubata sachigaro wetransporters operators association of zimbabwe vabere kuti tinzwe divi ravo zvichitevera kusungirwa zveuori kwemumiriri wemuparamende wegokwe nembudziya vajustice mayor wajajena dzimwe nyanzvi dzinoti kunyange hazvo zimbabwe anticorruption commission ichizivisa nyaya dzekusunga vanhu uku chinonetsa ndechekuti vanhu ava havamboendeswi kujere sekuona kwatakaita mumakore mazhinji vamwe vachisungwa nekuendeswa kumatare asi vasinganopiki kujere dare rakapa zimbabwe anticorruption commission mvumo yekunosecha nekutora zvinhu kubva kuna vawajajena apo zec yakanotora motokari makumi maviri neina vawa za jena ni vamwe vavo vano tarisulwa kumiswa mberi kwedare mwezi unoya muswa 8 gunyana. Imwe nyanzvi munezve matongero enyika inoti kusungwa kwevanhu vachipomerwa mhosva dzekuita zveuori kwakasiyana nekuendesa vanhu ava kunopika mujeri. Muzvinafundo Elliot Masocha vanorumbidza Zek asi vachiti vanoimba kuti zvose izvi zviri kuitika hazvisi kukonzerwa nenyaya yesarudzo dzichatwa gore rinouya.
Ndinoona sokuti nyaya huru chaizvo yatovhukunyura zvinhu zvakawanda zveuori zvaiitika kubvira patakatanga kuwana rusununguko kuna 1980 kusvika iki zvino. Yangovatsika chaiyo yokuita uori hwakakura saihwohwo pamberi pavanhu pasina kuti munhu wazobatwa iro pachine nguva. Saka handi nyaya tsvai dzimwe zhinji dzacho hadzisi kutobuda. Inyaya inongoratidza chete kuti uori muzimbabwe hwakadzika miti, nokuti ukaona vanhu voita uori hwakaita saihwohwo hwozobatwa ike zvino kuita sokuti hapana humwe uori hwakamboitika kubva kwetinoziva isu kuti vanhu vamwe vacho vari kutonga nevasiri kutonga vakabva kuhondo kana kwavakabva vasina kana chinhu. Asi makore mashoma shoma apfuura vanhu vakava nezvinhu zvakawanda chaizvo. Riri basa ripi raimbova pazvinhu zvakaita izvozvo, kana mabhizinesi api, kana dzidzo ipi inenge yakavapa njere dzokurima mari nenzira idzodzo kuzvekuuori? Saka zvinhu zvikuru munyika yezimbabwe zvavhukunyura musimboti wouori kuti urimo, hausi kunana vawadya jena chete chete, asi kuti izvino tovako kwakawanda wanda zvimwe zvinoitika muzimbabwe zvaki yatotangawo manje manje. Makorose hapana waimbonzi wainyanya kutarisisa chaizvozvo uori zvatakazova kuti zvapambira vanhu vazhinji vakasungwa. Hatina kunge tambosvigwa izvozvo.
Tinoona kuti vanhu vazhinji vanongo tinongovaverenga kuchidzi wasungwa wasungwa, asi nyaya yachiyungu zvotsakatika. Kana vasvika pakati asepanapa, munoona sekuti nyaya iyi ichavafamba sei? Munoona sekuti munhu achasungwa agoiswa kujeri kana kuti achangobudiswa sezvatakaona zvichiitwa kuna vazhinji?
Ndinoona sekuti panyaya iyi umbowo huripo hwakakora chaizvo, zvokuti chero akasaenda kujeri asi kuti uchange ari munhu kana kuti vachange vari vanhu vachatorerwa zvose zvavanenge vakatenga nemari idzodzo. Zvokuzoenda kujeri uku zvinozongoenderana nokuti mutongo wavo wanzi chinyi. Pamwe vamwe vanonzi kana ukadzosa zvose zvaunenge wakatora nenzira iyi zvaakuenderana nokuenda kujeri. Vamwe vanonzi taakutorerawo zvose izvozvo pamwe chete nokuenda kujeri. Saka hatizivi kuti utongo hwavo hwakamira tasiora sokuti nyaya iyi haisi ichazombosvika pakuti vawadya jena navamwe vavo vanzi izvi zvinhu izvi handizvo uori chitora henyu, vachakwanisa kuruza zvose. Wasaka jere rina paviri rinogona kuva rokuti munhu haasina basa, munhu haasina ufumi hwaanenge akawana nouori asi ari kunze kwejeri, kana kuti unogona kuruza zvose woinda kujeri.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoshora zvikuru komiti inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mukukwidza kwayakaita mari yokunyoresa kweavo vanoda kukwikwidza musarudzo dzemunyika dzichaitwa gore rinouya. ZEC inoti vanoda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vanofanirwa kubhadhara zviuru makumi maviri emadhora ekuamerica kana kuti US$20,000. Vanoda kukwikwidza kuva nhengo dzeparamende vanzi vabhadhare chiuru chemadhora ekuamerica kana kuti US$1,000. Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vanoti izvi hazvisati zvangoitika munyika, vachiti zvinhu zvakadai zvinokonzera kuti vanhu vazhinji vanogona kuva vatungamiri muhurumende vatadze kukwikwidza. Muzvinafundo Mukasa vanoti pane vanhu vazhinji vane pfungwa dzakadzama asi vasina mari, uye pane mapenzi mazhinji ane mari asi asina pfungwa.
Kuendelea mbele kwe inonzi corruption iliitwa ni hurumende ya Zimbabwe. Mafisa haka kurisa endarimu US currency asku upatarwa mu Zimbabwe dollars. Saka imwe nzimbo yewe zanu kuhikuita mari yiku kutuwaone mari apana justification ba yiku chaja mafisa kanda rahi. Asati zambu itwa mu history ya Zimbabwe kuti kune mafisa kanda rahi and wana kupachi reason yekuti wakwidzire mafisa kudaro. Wanoweza ni wanongo mugazi wanezuwa woti ndepapi patinga one imi mari ndiyo inezi corruption of the first order chaiyo. Yangu wa nzira ikuwa na mari zisiri pamutemo uye zanu zese ziri kurongwa ne zanu munari kumashure kwe zeki ndi zanu ndiyo warikuida kuwa na mari mangwana mchanzwa kuti wawa kuiza mari pane chimwe chino usonde unoya mchanzwa wachiti wawa kuiza mari pane chimwe chino ajisina kurura maishi.
Nye professor kana makatarisa mari zacho ziriku diwa izi zaka kura cha izo nukuti wa mwanu wa shinji wa nifungwa zakana kawasha taza kuti wa kipuize mitengo icha itei kuwa nufana kutai wanga wari wanu mimiriri la wanu
ichaita kuti mwana waona kukukitaka watadze kikuta wana mari yacho batoreni wanu wacha ngila wacha wane benefit wa ndewe zanu ne MDCT ikutunga miru wana ndiwe na wamonzora why because wanu puwa mari ne hurumende under the political parties funding act. Saka apana mu anopuwa mari ne hurumende saka wa mwamwe mabato kunyanyisisa triple C yana chamisa hawana mari saka ndio wacharwadziwa zvakatokurisisa chaizvo ngekuti ndiro bato guru muZimbabwe kuti waunzi wauye nemari yakakura kudaro zvichawa neta chaizvo ngekuti wanodo imwe mari yekukampena ka kuita my elections achaitwa saka wangu wa mutoro usina pasa wangu wa mutoro wekuti inonzi daylight robbery muchirungu kungo tsvaga zanu yakungo tsvaga kuti mari kwatingaione ndekupi
asi kacharamba
achingocharja zvinhu zvakawanda kungotongona mari.
Asika profesa sehurumende haina mvumo here yokuisa mitengo pane zvinhu zvinenge zvichitwa nehurumende.
Wanofanira kutaura ka kuti warikuisirei mutemo warikudirei mari iyo hapana zvaambotaura zvinoratidza kuti mari inodiwa mune zvemaelections hawana kupa chikonzero. Wakapa chikonzero chotaurwa mudare reparamende wanhu wobvumidzana asi hawape chikonzero ndo dambudziko guru riripo ipapo. Iye zvino hatiziyo kuti chaikonzera kuti waunze wachaje mari yakadaro chii hatiziwe zvinhu zvaangomuka kumangwanani wakafunga kuti ngatiwane imwe mari ndo corruption kaiyoyo.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania nestudio 7 muzimbabwenews.com. Mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vanoti kukwidzwa kwemari yekuti munhu akwikwidze kwaitwa neZimbabwe Electoral Commission chinhu chakanaka zvikuru, vachiti zvakanaka nekuti zvichaita kuti vanhu vasina maturo vasakwikwidza musarudzo idzi. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi.
vanu news day rinoti vanu vanotengesera mumigwagwa muBulawayo vachitsigirwa nezanu PF vari kugovana nzvimbo dzekutengesera uye vanopomera mhosva kanzuru yeguta reBulawayo vachiti kanzuru inoita zvouori. Sachigaro redunhu diki rene Handa District muBulawayo vaJosaya Mutangi avo vanozivikanwa nerekuti uMoses wavantu vanobvuma kuti vari kugovera vanhu nzvimbo dzekutengesera. MuNewsday makare vanomirira Norton muparamende vatemba Mliswa vanoti vane umbowo hwakawanda hunoratidza kuti vanomirira Gope nembudziya muparamende vaJustice Mayor Kwajabjena vane mhosva dzeuori dzavakapara. Newsworks rinoti nyaya pakati pemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa namuzvare Susan Mutami uyo anopomera vamunangagwa mhosva yekumubata chibharo ari mwana mudiki yananga kuUnited Nations. Izvi zvinobva pamashoko ataurwa namuzvare Mutami padandemutande rake reTwitter achiti akakokwa kuUnited Nations kunotaura pamusoro pekusabatwa zvakanaka kwevana. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani pano pastudio 7 nokutaura nambuya atako vari kusouth Africa. Vanyati vashaya chekutaura panyaya ya chief justice vadyi jena yehori. Vambva vashaya chekutaura ungati kudii pakadaro. Vatadza kana kubata foni. Zvakaoma, unobvaona kuti zvakaoma. Denga vari vanhu veCCC vabatwa nehori ihwohwo. Vangadai vatokandwa mukati zvekusatobuda zvachose. Havanajobs kana nastori vari kushungurudzwa. But kuda kutarisa nyaya yacho ndeipi nyaya inotyisa. Ana Henry Tarushwai vari kunzi. Ava kungonzi chete vakashungurudza vanhu. Vacho vari kuva mamiriyoni ndivari kufamba out there. Zvakaoma. Iye nyaya yavo vamadhuku ngavaende kukoti. Ngavaende kukoti munhu angabvisiswe mari yakadaro pakunzi kuda kukondesa. Kuda kukondesa kuva MP wonzibvisa 1,000. MP wacho arikutambirisa here 1,000 hurumende kana kuti vari kumutambirisa maRTGS. Kana vachibhadhara ngavabhadhare maRTGS pamari yekukondesa. Chero iye kanzera wacho 100 years yakawanda because kanzera wacho haasi kutambirisa 100 years. Ndatendamu.
Makadini, vashamari vestudio 7 mose, ndinofara kuvapo pachinguva ichi pazuva ranhasi. Ndikumbotaura nezvepenshoni yenasa iyo iri kureva kuti yawedzerwa. Hapana chiri kuwedzerwa. Imi mungati munhu angatitambira $10 mari mwezuro, ndonzi mari yawedzerwa, ozotambira mari iyoyo $10 futi. Kuwedzerwa kwakadaro here? Hakusi kuwedzerwa. Kuwedzerwa kwemasigazi ikoko kwete kwemari. Kuwedzerwa kwemari ndokokuti kana waitambira $10 unofanira kutambira $15 ndokunzi mari yawedzerwa. Apo kungotaura kuti yawedzerwa, hapana chawedzerwa. Vanoshanda kunyange mumakambani akasiyana siyana zvikanzi vawedzerwa mari ichingoda kuti ingobita inflation iyo iyo yanga iripo, hazvina kuti yawedzerwa. Asi apa tinotarisira kuti vakati mari iri kuwedzerwa vanototutsira neimwe yekuti kana vangachitambira $10 ngaive $15 chete chete. Ndinotenda vanhu vatambura mapensheni yazi, hapana zvepensheni. Ngavatsvake muzita rokudai dzekuti kuti pensheni bheta vakaiti bhenjeni zviri nani. Ndatenda. Ndini Kanyeri Magara Zhombe.
Makadi kuvestudio 7, inii ndine mubvunzo wangu kuvavanhu vekuZimbabwe. Kana iwewe uri munhu wemuZimbabwe uchiri kusapota timu inonzi Zanu PF, hatikutsamwiri nyaya yangu inoti hatikutsamwiri pakusapota timu yako, asi tinotakatarisa kuti unei, nekuti ike zvino tikatarisa kuti uri munyika yako unotambudzwa kana mupurisa achiuya mupurisa weBlack Boots achiuya achitsanganisa munhu ari kutengesa madomasi kana kuti mowa wakatenda kumuridze kuti wakatenda chirinhu yechipurisa asi kuchisunga chembere inesoboito yezuti iri kutengesa nzungu mutaundi. Zvinhu izvozvo ndishupa kuti saka chikoro chichakadzidzirwa pakushungurudza vanhu ngekuti timu iyi iripo pakushungurudza vanhu kana ndopandiri kuti nepatakatarisa nemari dzakatarwa dzekunzi kana uchida kukwidza kuita president unobhadhara 20,000 zvinhu zvinoratidza kuti ichiri nyika here kana kuti rangova sango haro vanhu vanositi vanhu vemuzimbabwe vakadzidza bat kudzidza kwachona zvakari kudzidza kweumbavha chii
tinochema neavo avo vanoti macitizen ari kutuka musangano macitizen asi kutuka musangano but zvinoitika ndezvekuti ZANU-PF ne ndibaba vemusha baba kana vatadza zvokushanda zvokuchengeta mhuri yavo tinoti baba garai pasi isusu vechidiki toenda kubasa hanzi zvakashata here zvinge zvisina kushata nekuti baba vashanda kwemakore akawanda chavanouya nacho mumusha hapana hachioneki kana kuti baba vanenge vachidyiwa kunze uko kumusha vasingave nechiuno baba ngavadzoke kuti vagare kumusha isusu vana vechidiki toenda kubasa toshanda tosimudzira musha woenda mberi pakuzoti tinotuka musangano hatina kutuka musangano but chokwadi ZANU-PF haisi kuda munhu unotaura chokwadi ukataura chokwadi unonzi unourawa tarisai maticha unzi musoja kana mupurisa unenge wabva nekuna ticha kuti ticha havasi kumuona semunhu nesi havasi kumuona semunhu but vanhu vanobatsira nyika but havasi kuonekwa sevanhu nyangu zvandirwadza zvangu inini ndiri muno musouth africa handina bato randakamira naro but ZANU-PF ne haina shungu nevana vezimbabwe inini ndiri kusouth africa ndakatomira neeff neopposition party notoona kuti mukoma achamisa vakapinda maybe zvinototita nani ndakaberekerwa muZANU-PF ne but handina kuona chakachisa
ane rakanaka pastudio 7 maswera sei pastudio apo isu tasira zvakanaka ndo mashoko anonge achitirwadza mano mashoko anorwadza aya amunotipa aya mamwe acho anotirwadzise pfungwa makurume tiri kunzwa kubhadziwa kuti hii chinyika chine aparateti hii chakaipako mano totobva kuna Smithi techiti tinoende kurugare kundotongana uko izvo totoende mumadhaka hei ndiyakukanya zvidhina zvine mizwa varume chipati ichi chipati chakaorenji chipati chii chataifungidze kuti ndo chipati chichange chichizotitiwo kana takura taiti murugare zvehei ndo pati yamadhaka inofanana nemunhu uchiri kusapote ZANU-PF munhu iyewo uchiri mumadhaka haasiri munhu unonzi izvo unoverengwa pagenaration panew generation isisu zvedu taya kuma60 years asika hatichambodi notokutozwa nezvano-PS izvizvi kana tatosvika petinenge tatosvika tinenge tichido kuchinja todo kuonawo chimiro chipenyu ha izvi zvinotibhadza varume zvinotibhadza todo kumbochinja tindoisawo vamwe ivavo vamwe vanopinda ivavo vazosvikaisawo mberiyo tozoonavozvo hamuonewo kuti zvinenge zviri nani
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nezuro vatungamiri veAmerica, Britain, France neGermany vakaita hurukuro dzekumutsidzira chibvumirano chezvombo zvenyukiriya neIran. Muzinda wemutungamiri weAmerica weWhite House hauna kubudisa zvakawanda pamusoro penyaya iyi. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinoti vashandirwi, kwete hurumende, ndivo vanofanirwa kushorwa mukubatwa zvakaipa kuri kuitwa vashandi. Vamwe vanorumbidza Zimbabwe Anti-Corruption Commission asi vachiti havasati vamboona umwe wevakuru vakawanikwa vane mhosva yeuori vachiendeswa kujeri kunopika. Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti hapana chikonzero chekuti hurumende ibhadharise vanhu vanoda kukwikwidza musarudzo mari yakawanda kudai. chasika kumagumo ichirongwa chidi chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichiti moshera zvakanaka.